Mashita yenyu nekuti sapa chirongwa ii pari zvino tichiri kuobserva sarudzo dziri kuitwa kuGlenview South ndinovimba kuti muri kuziva kuti haisi Glenview South chete kune mangwe zvakare nemasvingo Rural District Council Ward 1 saka tiri kuobserva kwese ikoko sezvo mabvumbi enyu maringe neGlenview Glenview taisa maobservers pane polling yega yega polling station yega yega iri kuGlenview mukutudza kwavaita kubva makuseni vangu vazvese zviri kufamba zvakanaka tarisa nhau yekuti mapolling stations avhurwa nenguva uye zvakare zvese zvinotarisirwa kuti zvinge zvichishandiswa pakuvhotesa zvanga zviripo zvakakwana pese pavanga vari maobservers edu
pane vanhu vamanzwa here kuti vatadza kuvhota munzvimbo yeGlenview South kusvika pari zvino
tine vataudzwa hedu kuti vanga vachiitwa tenderway but tazoona kuti vamwe vachona vanga vachitoda kutozamawo kuvhota vachifunga kuti election iri muconstituency mavo ndofunga pane gwaro ratanyora masikati maona kuti tataura nyaya yekuGlenora neGlenview kuti pane polling station yanga yakashandiswa musarudzo dzegore rakapera yakashandiswa nevanhu vekuGlenora handiti saka vanhu vekuGlenora pavaona pakavhurwa iri pabhodha reGlenora neGlenview vafunga kuti election iri muGlenora saka vazhinji vachona vaenda kunozama kuvhota vakaitwa tenderway ndopanga paine nhamba yanga yakati kurei paGlenview 9B primary patenwa away by time yatanyora statement yedu kuma12 panga patenwa away vanhu 33 saka ii nhamba yakati kwirei chaizvo but vazhinji vachona sezvamunoziva voters roll vave kunamira panze vanga vachitanga vatarisa masita avo voona kuti masita avo aripo bva vapinda vanovhota saka nhamba yevanhu vanga vachinzi aiwa hamufani kuvhota pano mune mama polling stations yanga yakatidererei
ko sangano renyu pane zvarakwanisawo kuona here padambudziko revanhu vanogara vachida kubetserwa mukuvhota uyezve kana ranga riripo panga paine uwandu hwakadii
tine paGlenview 6 pavhota vanhu vaasistwa vanga vakati wandei zvokuti vanga vari papatanyora statement yedu sezvanambotaura tainyora masikati vanga vari 83 nhamba yakati kurei zvakataona nhamba yakati kurei zvakare kumangwe kwatiri kuobserva zvakare panonzi paSt Francis Secondary School saka tiri kuona kuti vanhu vanoasistwa vanenge vari kuramba vachiti wandei but mutemo wedu unobvumira kuti vanhu vabatsirwe kana vachida kubatsirwa kuvhota vanouya nemunhu wavanoda vanenge vakasarudza kuti vavabatsire kana vasina munhu yeye vanogona kubatsirwa nemapolling officials kana presiding officer saka isu tingori kungotiwo waridzi kuti manumbers kana azonyanyati kurei tingeida kuzofanyatsoongororwa kuti vanhu ava maproblems avo chaiwo anenge ari api inyaya yekuti havaoni here kana kuti inyaya yekuti iliteracy here kana iri nyaya yekuti toti havaoni tozotanga kutaurawo nhau yekutite marecommendations ekuti paiswe zvimwe zvinhu zvekuti vanhu ivavo vakwanise kuramba vachivhota vasarudzo dzavo in secrecy kune dzimwe nzvimbo vanobva vavapa maballot paper anoenderana nekuti avaoni anovavabatsira kuti vasabatsirwe nomwe munhu vavhote pache zvavo saka tida kuramba tichiongorora manumbers iwaya kuti vanhu ivava vakamira sei saka tinovimba kuti veZimbabwe Electoral Commission vachatipawo zvikonzero zvakabrekwa down kuti pavanhu vavabatsira kuvhota kana kuti vanhu vabatsirwa kuvhota nonzi maassisted voters zvikonzero zvacho zvanga zvichipiwa zvanga zviri zvipi nezvipi kuti tikwanise kuitawo advocacy dzedu tichiziva kuti aiwa dambudziko rine vanhu ndeiri vanhu vangabatsirikane sei kuti sarudzo dzevanhu dzirambe dziri musecret
ko kumangwe kwanga kwakamira sei amai Dingani
mwenza musawanda pamwe wachona wandati kuSt Francis Secondary School kwaita futi zvakare nhamba yevanhu vaasistwa kuvhota by makati vanga vari 42 paSt Francis Secondary School kumangwe kwandanditaura saka ndiri kungotaura kuti vanhu vanoasistwa kuvhota tiri kungona manumbers avo akatikwirei kwese kwatiri kunhuvisa but sezvandataura tida kuziva kuti zvikonzero zvakiona ndezvipi nezvipi kana vezeka kwanisa kuzotipawo mabreakdown nemaactual numbers panopera kuvhotwa kuti totawo vanhu vaasistwa kuvhota muGlenview ndevakati vaasistwa kuvhota kumangwe nekumasvingo ndevakati uye zvikonzero zvavo ndezvakati zvinotibatsira mubasa redu kuti tizoona kuti tingabatsire ruzhinji rweZimbabwe sei kuti kuvhota kwavo kunge kuri in secret
Sangano pane zvinyunyuto here zvamasangana nazvo mukuongorora sarudzo dzanga dzichiitwa mumatunhu aya?
Setara kwandoita kuti ongororo yedu yandirikupa iyi haisi yezuva rese, iri kugumira Masikati patawana information from observers edu. Tanyanyoneseka zvikuru kuwana information kumangwe nekumasvingo nenyaya yenetwork. Network nhasi ndofunga patongoriwo nedambudziko. Tanga tinonoka kuwana information nemaupdates edu. Saka hatina hedu zvakawanda zvatinogona kutaura pamusoro pemangwe nemasvingo, asi tikazongoonawo kuti mapati agents kune dzimwe nzvimbo vakwanisa kudeploya vazhinji vataona iZANU-PF neMDC Alliance. Amwe mapolitical parties vari kukondesta havana kukwanisa kudeploya mapati agents mumapolling stations ese. Izvi tinoramba tichingodzokorodza kuti mapolitical parties ngavashandise mukana wavanopiwa nemutemo kuti vaite mapolitical party agents pane polling station yega yega, kuti vakwanise kuongorora zvinenge zvichiitika semapolitical parties, nokuti ikodzero yavo kuti kana vave kuzotaura kuti zvafamba sei vanotaura from an informed basis, vachiziva kuti aiwa tanga tiripo taona zvaitika semapolitical parties. Uye vanopiwa mukana nemutemo wekusaina kana maresults averengwa kuti vanobvumirana here nezvaitika nemaresults abuditswa. Saka toda kuti simba iroro varishandise, nokuti simba ravanopiwa nemutemo. Saka kune mapolitical parties vasina kukwanisa kuendesa mapati agents mapolling stations, tinovakurudzira kuti aiwa ngavashandise mukana wekuisa mapati agents kana vachikondesa maelection, nokuti zvakakosha.
Pane zvamungati mafadzwa nazvo here nemashandiro angachiita Zimbabwe Electoral Commission?
Sezvandambotaura pekutanga kuti vakwanisa kuisa yatingati setting up yemapolling stations nekuvhotesa zvakanaka. Hatina kumbonzwa madambudziko kubva kuseni kusvika Masikati patanga tichiongorora. Vanga vachiratidza kuti basa ravo vari kuriita nemazvo. Sikumangwe ndokwatazongonzwa kuti kwangoitawo kahikapu kadiki diki, rimwe retende ravo ndo ratorwa nemhepo. But vakwanisa kubva varelocata polling station iyoyo vakaiisa pachikoro chiri padhuze. Saka kuita kwavaita ikoko kuti vakasika kugadzira problem yanga yavasvikira kuti vanhu vakwanise kuramba vachivhota pasaite madisturbance, tinovatenda zvikuru. But taona kuti zvese zvanga zvakaringana, hapana chatanyanyoona hedu chatati chihaa changa chisina kuitika mushe. Taona kuti average vanga vari mapolling officials vanga vari about 7. Saka inhamba yekuti inoita kuti basa ravo rifambe zvakanaka. I think inhamba yavo yanga iri sufficient kuti vakwanise kuita maroles anotarisirwa ese mupolling station. Hatina hedu dambudziko rataona.